very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, December the 1st, 2016. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at World AIDS Day, which is commemorated worldwide and in Zimbabwe annually on the 1st of December. What are the gains and challenges that have been faced by those living with HIV/AIDS, especially women? What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077.
And
the number again, 001-619-2077. And we'll call you back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olesine lobo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. You can join in the conversation right now by linking with us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Uchiwa kwabantu nxa kwenziwa umthetho kumbe kusenziwa imthetho yelizwe kuyabe kuyinto embi kakhulu. Nxa khona sesikhangele indaba zegcekwani, sichiya abantu abanjengama lesbian, abantu abanjengama gay, okuthiwa yizidabani kumbe abantu abathengisa ezocansi, yinto embi kakhulu. Wonke umuntu ulelungelo lempila kahle, lelo lungelo njalo kalikhetheli ukuthi wena usebenza umsebenzi wokuthengisa ucansi.
Irape ezikhathini eziningi ihambelana lo le poverty, ukuswela. So ngananzela ukuthi abantu abafazi abaningi abaswelayo yibo aba-exposed. So mina njengomfazi bengicabanga ukuthi khona uku-empower abafazi. Futhi ezikhathini eziningi uzathola ukuthi abantu abadubekayo yibo kakhulu aba-abhuzayo, ngoba esikhathini eziningi umuntu uyabe ezitshethi lapha yikho engiyabe ngithola khona konke. So ukuthi ngingashiya ngiyakuyanga.
Inini ndinaitwa Tariro Makanga, Chikumbiri KNTV, head wemedia marketing and public relations kuorganization and surveys muno muHarare. Chirongwa chanhasi Zimbabwe yanga iri kucommemorate World AIDS Day. Sekungo commemorate kwayanga iri kuitwa kucherechedzwa kwairi kuitwa nedzimwe nyika pasi rese. Saka tamba tiri kuMidlands Province kuKwekwe. Vanhu vese kubva kunharaunda dzakasiyana-siyana muno muZimbabwe vanga vari ikoko. Tanga tine mutevheri wemutungamiriri wenyika, vanhu vaivo vaHonorable E.D. Mnangagwa ndo vanga vari guest of honor, acting minister of health nemamwe makurukota, maambassadors. Taitawo zvakare ambassador veAmerica, tikaita vakatungamirira CDC, vakatungamirira PEPFAR muno muZimbabwe nevamwe vazhinji vanga varipo. Taona isusu vanhu vazhinji vari kungofamba nairo dinge ndira riri kufamba naro gore rino rekuti ngativharei pombi inobudika kuti tiwanikwe tichiwana manyu HIV infections muZimbabwe. Yavari kuti pachirungu closing the tap on HIV new infections. Vanhu vari kufamba nairoro dinge ndira nyangwe vanhu vanorarama neHIV vari kutaurawo zvichemo zvavo. Nekuti ehe, kunyangwe tiri kuti isusu mishonga yakunzi yavamo, vanhu vari kutaura ivo kuti maCD4 count tatowana vanhu vari kurarama neHIV vachitaura kuti vava undetectable, kureva kuti vhairasi mumuviri mavo harichawanikwe. Asi vanga vaine zvichemo zvakare, kune matakatasa munyaya yekuti dzimwe nguva mishonga inogona kumbotinetsei kuwana. Totarisawo zvakare kuti vanhu vanorarama neutachana weHIV vanoda kuwanikwa vachidya zvakakwana. Asi nematambudziko atiri kusangana nawo muno munyika, pane dzimwe nguva vanowanikwa vachisangana nematambudziko. Saka zvanga zviri zvimwe zvezvichemo zvavapa kumutevedzerwa mutungamiriri wenyika kuti dai hurumende yagona kuvabatsira pane zvichemo zvavo zvakaita saizvozvo. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vataura ivo zvinova zvaombererwa nevanhu vakawanda zvekuti sehurumende commitment yavo yekuti vachange vachiisa mari kunyaya dzeHIV kunyanya takatungamirirwa neNational AIDS Council. Pane AIDS levy hongu iripo, asiwo zvakare tavimbiswa kuti kubva even kune dzimwe homwe dzenyika tichange tiri kuwana rubatsiro already tiri kutozviona izvozvo zviri kuitwa toona even vadandiri kuti vemadhona vanga varipo vaitawo commitment yavo zvinova zvinhu zvatambirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika muri yese muno muzimbabwe kuti tiwanike vanhu vari kunyanya kuzvibata nyaya dzemachild marriage dziri kuwanikwa dziri kuitwa vadzitaura idzo kuti aiwa zvinhu zvokuti hatichatarisiri kuti tinge tichizviona izvozvo nyaya yebehavior change vaikurudzira zvikuru vakakurudzira kubata kwaita vanhu vemuno muzimbabwe kuti isusu senyika matageti edu atanga takaseta ekuisa vanhu pamishonga kunyanya even chirongwa chepediatric ART kurapwa kwevana vechidiki kukuti tiri kuona vana vashoma zvikuru vari kuwanikwa vari kuzvarwa vaine HIV vakazvikurudzira kuti zvirongwa izvozvo zvirambe zvichisumudzirwa ministry of health irambe ichishanda nemamwe organization kuti tirambe tiri kuwana tichiwana budiriro yatiri kuita seyatawana pane zvino pachirongwa icho chehiv kuti tione kuti mune ramangwana hatiwani manew HIV infections anenge achizowanikwa muno muzimbabwe.
PJ, tonight on the Women's Roundtable, we are looking at World AIDS Day, which is commemorated worldwide and in Zimbabwe annually on this day, which happens to be the first day of Zimbabwe. We're looking at December. We're looking at what are the challenges and gains that have been made in fighting HIV/AIDS in the country, especially for women. What are your views on the issue?
Zimbabwe commemorated World AIDS Day at an event held in the Midlands town of Kwekwe, where the health ministry, diplomats, donors, non-profit organizations pledged to help to fight this disease. The guest of honor at the event, Deputy President Emmerson Mnangagwa, pledged continued government support to help fight the scourge.
And PJ, there are some figures out there. UNAIDS says 78 million people worldwide became infected with HIV/AIDS. And, the AIDS virus, and 35 million people died from AIDS-related illnesses since the first cases of HIV/AIDS were reported. It's also said, however, the world has committed to end the AIDS epidemic by 2030 as part of the Sustainable Development Goals. And more than 18 million people worldwide are on life-saving treatment, that's ARVs, and country after country is on track to virtually eliminate HIV/AIDS transmission from mother to child.
And I understand in Zimbabwe, it's one of the leading countries that has a success story with the elimination of HIV transmission from mother to child.
Yes, PJ, and we're lucky actually we have the expert on the line right now, but I'll let you continue.
The World Health Organization Zimbabwe report of 2014 shows that HIV-linked illnesses are no longer the top killers in the country. Cancer was responsible for 10% of the deaths, but vigilance is still needed to help stop new infections and new cases.
And PJ, this year's World AIDS Day theme is closing the tap on new HIV infections. So we want to hear, what are your views on the issue? Back to you, PJ.
Kuhlelo lwethu lwalamhlanje, sikhangela ilanga leli elinanzwayo emhlabeni jikelele iZimbabwe layo imanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele World AIDS Day. Ilanga elapho okunanzwa khona imisebenzi eyenziwa zinhlanganiso ezehlukeneyo zomhlaba ukuvimba ukumemetheka kokuthelelwana kwegciwane elibangela umkhuhlane wengculaza i-HIV. Ikho-ke khangela namhlanje sihlaziya ukuthi luphatha njani abesifazana eZimbabwe emhlabeni jikelele.
PJ, nasi muchirongwa chedu cheWorld AIDS Day, zuva rinorangarirwa vari kurarama neutachiwana hweHIV/AIDS pasi rose. Tiri kutarisa dambudziko irori reutachiwana hweHIV/AIDS. Takanyanya kutarisa nemadzimai. Uyezve PJ, handisi kuramba ndichitaura zvakawanda nekuti tinenge tine munyarikani wedu wekutanga, Dr. Angela Mushavi, ivo vanova National PMTCT Pediatric HIV/AIDS Care Treatment Coordinator mu Ministry of Health, asi ndonzwoti foni yavo inenge yadonhasi ndo vamwe vatichange tichitaura navo nhasi pasi pechirongwa chamamuri kutaura chiya kuti uwandu hwevana varikuzvarwa vane utachiwana weHIV AIDS wadzikira munyika. Ndozvimwe zvakanaka zviri kubuda muZimbabwe pari zvino. Takatarisa iro zuva rino re World AIDS Day nasi PJ. Uyezve utikarangarira munhu akatanga kubuda pachena nenyaya iyo yeutachiwana weHIV and AIDS muZimbabwe anga ari mudzimai. Kuma 1980 ikokuko vanenge vainzi Maichi Musoro, I think. Patori ne award inopiwa
Axilia Chimusoro.
Axilia Chimusoro ndio vamwe vakatanga kubuda pachena panyaya iyo yedambudziko reHIV AIDS. Saka zvino zvakakosha kuti tiri kuona pari zvino tiri kunzwa kuti aiwa utachiwana uyu huri kukwanisa kurwiswa, asi chiri kunetsa ndechekuti vari kubatwa nacho vakawanda vari kuwedzera. Kunyangwe zvazvo vari kuwanikwa vachishaya kubva kuchirwere ichi zviri kuramba zvichidzika munyika. Tombodzokera kwauri.
Sisalindele labo abazasiphathisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Silabo ingcwethi yezithile uDr. Angela Mashavi ongomunye wabaphatheke kunhlelo zona lezi zokuvikela abantwana ukuthi bathelelwe igciwane ngomama lapho bebelethwa kumbe lapho sokumunyiswa. Yikho okuningi esizakwethulela lona khona lamhlanje kuhlelo lwethu. Kodwa ke into ejabulisayo ngeZimbabwe yikuthi lolu hlelo lukhanya luphumelele okwamagama ukwedlula kwamanye amazwe aweningizimu ye-Africa.
We have our honored guest, PJ, because the line is so tricky. I think we'll take her quickly.
Yes.
Dr. Angela Mashavi. Welcome to the program, Dr. Mashavi.
Yes, hello. How are you?
Oh, we are very happy to be speaking to you on such an important day. I know you had a full schedule today. Tell us a little bit about what went on today in Zimbabwe to commemorate World AIDS Day.
Yes, today was the World AIDS Day commemorations that were held in Kwekwe, which is in the Midlands province of our country, one of the provinces that has a high HIV prevalence, and especially the Kwekwe district. And so, you know, we had the Honorable Vice President as the guest of honor, and we had lots of participants, different stars, from the National AIDS Council, from organizations of people living with HIV, from funding partners, from the UN, and a lot of the, you know, organizations that are supporting HIV and AIDS programs in Zimbabwe. And I think there are certain key messages that came, because certainly for this World AIDS Day, the emphasis was on putting the spotlight on HIV prevention and closing the tap on new HIV infections.
Tiripapo,
you know, I mean,
Dr. Mashavi, mombopinda mururimi rwamai. Nekuti vakateerera madzimai vazhinji vanga vari kunyora vanga vachinyatsoti tsananguro kuti isu tine tiri kurarama tine utachiwana weHIV AIDS, asi tiri kunzwa kuti vana vari kuzvarwa vasina ivo utachiwana. Handizivi kuti munganyatsotsanangura here tichizoti ndiwo programu yenyu hombe iri muZimbabwe yabudirira chaizvo.
Nekuti nhasi tanga tine World AIDS Day, kupemberera World AIDS Day nemamwe masuccesses atakawana since the start of the epidemic. Muno muZimbabwe, sekutaura kwauri kuita, tanga tiri kuKwekwe. Kwekwe ine vanhu vakawanda vari kurarama neutachiwana weHIV, vana baba, madzimai nevana. Saka panyaya dzemadzimai tanga tichitaurawo isu kuti zvinokwanisika kuti mai nyange vakazvitakura vari HIV positive, vanokwanisa ivo kupinda muchirongwa, vowana maantiretrovirals avanonwa vakazvitakura, voramba vachinwa kwaupenyu hwese kuti mwana wavanobereka abude asiri HIV positive.
Vanozviita sei?
Ndo chirongwa chiya chatinoti prevention of mother to child transmission of HIV.
Vanozviita sei izvozvi, Dr. Mashavi?
Tinokurudzira kuti madzimai kana vava kuda kuronga mhuri yavo, vava kuda kuita mwana, vaplana kuti vava kuda kuita mwana, ngavazive pavamire maererano nechirwere cheHIV.
kana vakatadza kutorwa ropa vasati vaita pamwiri tinokurudzira kuti pavanongoziva kuti vabata pamwiri ndavauye kukliniki nekuti kukliniki tinokurudzira madzimai kuti vatorwe ropa kutariswa chirwere cheHIV vatorwe ropa kutariswa chirwere chesifiris chinogona kutapukira kumwana vachinge vatorwa ropa iroro kana vakaita HIV positive vanobva vatoiswa pamaantiretroviral avanomwa kweupenyu hwavo hwese kudzivirira kutapukira kweHIV kumwana vakazvitakura kunyange vachiyamusa mwana wavo apa ndambotaura zvesifilis sexually transmitted infection chirwere chinowanika pabonde and sifilis inorapika asi ikasarapa inotapukirawo futi kumwana saka tinokurudzira madzimai futi kuti vatariswe chirwere chesifilis kana vakawanikwa vainacho vanobva vaiswa pamushonga and sifilis inorapika nemainjection epenicillin completely
Aiwa, vane nzeve vanzwa mombobata makadaro. PJ, tine mumwe munyarikani wedu, sisi Tariro Makanga Chikumbirike. Asi hameno kana wanga uchida mboti dede kana kutenda kuna sisi Tariro.
Aiwa, enda.
Sisi Tariro Makanga Chikumbirike makadi.
Tiripo makadi mzenyu.
Aiwa, ndimi vamwe vemaorganizations anga akabata zvanga zviri kuitika kukwekwe nhasi. Mombotitsanangurirawo tina Dr. Angela Mushavi vari panhare izvezvi vanga vari kutaurawo zvevanga vari ikoko kukwekwe nemi. Asi mungave nekurudzira ipi nyanya pamadzimai takatarisa zvanga zviri kuitika kukwekwe nhasi?
Kana takatarisana nemadzimai ndinodairana nekubvumirana nezvanga zviri kutaurwa nadr Musavi nenyaya yekuti mudzimai kana wangoziva kuti une pamuviri ndinonyanyofarira zvinotaurwa naivo dr Musavi kunyanya kumadzimai ine madzimai mazhinji anoita pamuviri kana kuti vari kurarama neHIV vazhinji vacho vanenge vachitambudzika vasingazivi kuti anokwanisa here kunge achiita mwana asi chiremba ivava vamanzwa muri kutaura vanowanzokurudzira kuti mudzimai wese hongu ikodzero yako asi kodzero yako iyoyo haufaniri kuchiirasa kana kuiita zviri reckless ikodzero yavo inayo asi unofanira kunge uine responsibility saka pavanenge vachikurudzira responsibility iyoyo ndo pati patiri kuti iwewe wakutifanirwa kuzvichengeta iwewe kuti uone kuti ehe uri HIV positive asi uchaenda kunana chiremba kuti ubatsirwe kuti ubate mwana wako iyeye woenda womekashuwa kuti viral load yako iri suppressed wauri kuenda naye pabonde uye hauchamupi zvakare chirwere saka zvakakosha kuti kumadzimai tiri kuona kuti isusu vana chiremba vedu mutsvakurudzo dzese dzavaita kudhara taiziva madzimai aiti kana akanzi aHIV positive vazhinji kana vaakuda kuita vana totarisa zvakare nyaya dzestigma muva kutoti haungaroori munhari HIV positive nekuti pamumhuri hamuzoiti mwana asi iye zvino nekuda kweuzhinji hwaiitwa muzvidzidzo tiri kuona kuti madzimai akwanisa kuita pamuviri saka zvakakosha zvikuru kumadzimai kuti tichinge tiri kuda kuita pamuviri tinge tichipiwa ruzivo batsire irworwo nana chiremba uyezve zvakare chimwe chinhu chandinongokurudzira kuna ana mai ndechekuti mudzimba imomomu patinoenda pabonde nyaya yekuona kuti tazvidzivirira iwewe semudzimai zvakakosha kunge uchikurukura nemurume wako kuona kuti bonde ramuri kuita iroro nokuti hapana anoziva kuti uyu abva kupi uyu aswera kupi tiri kutaura isusu kuti 2030 tiri kuti getting to zero new HIV infections tinoabvisa sei tiri kureva kuti vaya vari positive vaonekwa vachimwa mishonga asi zvakare inini semudzimai ndisawanikwe ndiri kupiwa utachiona kumurume wangu iwewe semudzimai usawanikwa uchipiwa utachiona nemurume wako saka zvakangokosha kuti isusu semadzimai tinge tiri empowered enough kuti tizive kuti mukugara kwatakaita utano hwedu huri mumaoko edu
Aiwa, manzwa zvataurwa nasisi Tariro PJ.
Yeah. Kune ngisibile oso kumele ngutolikele. Nzaqala ngo Dr. Angela Mushavi. Ubekhuluma la le yingcwethi ekhangelane lezo laluhlelo olokuvimba ukuthelelwa komntwana kwengane. Ngunina lapho ebelethwa lapho esesiswini lapho esemunyiso ukhulumeke ngokuthi abantu abaningi bavame ukuba lokwesabela kachana ukuthi nxa usu HIV positive usuphila legciwane engxenye awusavunyelwa awusela lungelo lokuthi ube lomntwana yena uthi yena na hayi ilungela ulalo lokuthi ube lomntwana kodwa kwesokudingeka lapha ukuthi uziphathe uthathe imithi yakho ubone ukuthi awutheleli lo omunye wakho owesilisa njalo kawutheleli ingane yakho awutheleli labo ozasebenza labo abangaba ngomongi abongi odokotela labanye ikho ke kuqhakathekile kakhulu ukuthi uziphathe kahle udle kahle ulandele imithi yokwelatshwa uthole njalo ulwazi olugcweleyo ngalo lokhu zena ngalo mkhuhlane ukuze uvikele ingane yakho uchilo ke njalo ukuthi kule mkhuhlane evame ukubamba abantu ababe bephila legciwane imikhuhlane enjengeyengulamakwa esyphilis iya ilakho ukwelapheka njalo kuqhakathekile ukuthi nxa ungazibona nxa kuyukuthi uvele uhlala usiya kodokotela usiya ko emaklinika baza kubamba isyphilis isyphilis iyelapheka ukuze ungayitheleli ingane yakho kumele udinge usizo lokwelatshwa angathi yikho okulutshwane engenelise ukuthi ngikuthole phakathi kwababili abakade bekhuluma indingimba yokunanza i-World AIDS Day lonyaka ithi yona closing the tap on new infections njalo ke kuleziqondiso eze millennium goals ezitsho ukuthi nana babuthana njenge-United Nations ukuthi baba lezi baphuma leziqondiso zokuthi kuthi kuyasiyafika umnyaka ka-2030 umkhuhlane lo kumbe legciwane libe seliphelile.
Mm-hmm. PJ, maybe let's go back to Dr. Angela Mushavi. Dr. Mushavi.
Hello.
Yes, we were talking there and Tariro brought up something very, very important that, you know, as couples, and I think you also mentioned it yourself, what precautions can couples take, especially in the case of disconded couples where one is HIV positive and the other one is negative and they are planning to have a child, what do they do?
It's important, I think, as you highlight, to recognize that a couple doesn't always have the same HIV result.
Mm-hmm.
We have had instances where a woman tests and she tests HIV negative. She speaks to the male partner,
mm-hmm.
and the male partner, instead of taking his own test, then says, yeah, but your status is also my status.
Mm-hmm.
Yes, which can be true, but in some instances, you know, couples are going to have a different HIV status. So mm-hmm. one can be positive, and the other one can be negative. I think when you are saying that a discordant couple, what can they do in terms of falling pregnant
mm-hmm.
and having a child that is most likely going to be HIV negative?
Mm-hmm.
And what we encourage, if it is the male partner who is HIV positive and the female partner is HIV negative, we encourage the male partner to go on to antiretroviral treatment for life.
Mm-hmm.
Once he's on antiretroviral treatment, that suppresses the level of virus in his blood. It becomes low enough that while the risk of HIV transmission persists, it is very, very low. It can be reduced by as much as 96%.
Mm-hmm.
When that happens, that means that the couple can then try out to have a baby when the woman is most likely to conceive.
Mm-hmm.
In certain settings, there is actually processes called sperm washing or in vitro fertilization where you try and prevent any sexual contact
mm-hmm.
in the couple. But in our context, those procedures can be very expensive and are not actually always available in our part of the world. So then we encourage that the men go on lifelong treatment and then the mother tries out for a baby. We also encourage that they use protection for mm-hmm. most of that time. A woman is only able to conceive during the time when she is most fertile. And so there is no need for the couple to not use condoms throughout the time when the woman is less likely to conceive.
Mm-hmm.
So it might be that they use protection, and then when the woman is in her fertile period, then they can try out without protection.
Mombo utsanangura muririmi rwaamai. Tisatatora muteereri wedu akamira.
Patiri kutaura kuti baba kana kuti murume nemudzimai wake vanogona kunge vaine maHIV status akasiyana.
Mm-hmm.
Kureva kuti mumwe wavo anogona kunge ari HIV positive, mumwewo ari HIV negative. Asi vachitori vanhu vari pamwe chete, vari kutoronga mhuri yavo vari pamwe chete. Ngekuti sekuziva kwedu, mukadzi nemurume vanenge vambobva vaine mapasi avo, and mukuita mapasi relationship, mumwe anogona kubata utachiwana, mumwe wasina utachiwana. Zvinowanikwa izvozvo. Tinoziva hedu kuti ruzhinji rwacho, kanawo baba vari positive pamwe mai vari positive, kana kuti baba kana vari negative mai vari negative, but zvinogona kuti couple inogona kunge ine HIV status yakasiyana. Taona isu kuti HIV status yakasiyana, ngatiti baba vari HIV positive mai vari HIV negative. Kurudziro yedu ndeyekuti baba ngavaiswe pamaantiretrovirals avanonwa kwenguva yese upenyu hwavo hwese. Kana vari kunwa maantiretrovirals, zvinoita kuti vhairasi riya reHIV riri muropa ravo riberere zvakanyanya. Kuti riite undetectable, takuti takuritarisa mulebhu harionekwe, asi rinenge riripo zvaro, asi riri shoma shoma. Kana rava shoma shoma, risi yekuti infection iende kuna mai inenge iri shoma. Nao, nekuti mai ndo vanotakura mwana mudumbu, ndo vanoyamwisa. Kana mai vakaramba vari HIV negative, mwana wavanoberekawo anenge ari HIV negative.
Aiwa.
Asi zvinogonawo kudaro kuti mai vanogona kunge vari ndo vari positive, babawo vari negative. Pakadaro ipapo takutokurudzira kuti mai vatonwa maantiretroviral treatment kweupenyu hwavo hwese, kuitira kuti pavanobata mimba nekuzobereka mwana wavo, vhairasi yavo inenge yadererawo chaizvo, zvokuti chanzi yekuti vaise vhairasi kumwana inenge yaderera. Iye ivo mai vanoita utano hwakasimba nekuti vari kunwa mapiritsi pachirongwa.
Aiwa, tinotenda mombobata makadaro. Tina mukoma Edmund vari kwaMutare. Mukoma Edmund, handizivi kana muchiri parunhare. Mukoma Edmund, muripo here parunare? Hello? Hello? Mukoma
yes,
Edmund.
Emmanuel.
Oh, okay, Mukoma Emmanuel. Ya taura yenyu.
Hello?
Ya taura yenyu.
Oh, nanga ndida kubvunza mama vari kutaura avo pamusoro peHIV.
Dr. Angela Mushari.
Kana musikana ari ane HIV, mukomana asina HIV, then mosununguka mwana, moita momitsana, mwana uyu anozvarwa anogona kuva aine pamuviri here kana kuti anenge asina, anogona kuva aine utachiwana here kana kuti anenge asina.
Dr. Mushari, amenomanzwa here zvataura mukoma Emmanuel? Hello?
Ndiri kunzwa kuti mukomana ari HIV negative, musikana ari HIV positive. Vanogona here kuita mwana anobuda asina utachiwana hweHIV? Ndizvo mubvunzo wavo. Mabhilasi, panenge pakadaro ipapo ndichipindura, ndiyo programu iyoyo yatinotizvo prevention of mother to child transmission of HIV. Kureva kuti mai ava vane utachiwana hweHIV, pavanobereka mwana mudumbu mavo, kana kuti pakusununguka, kana kuti pakuyamwisa, zvinokwanisika kuti vhairasi rinogona kuenda kumwana panguva dzatataura idzi. Asi chirongwa chatiinacho tiri kuona chiri kuita kuti madzimai akawanda vakwanise kuzobara mwana ari HIV negative. Apo tinenge tati patinoona kuti mai vari HIV positive, tinobva tavaisa pamaantiretroviral treatment.
avanotonwa for life. Kare kare tengo pa dosi one renezira pin mai va kunosununguka. Tupa dosi one renezira pin kumwana achango sununguka. Asi iye zvino chirongwa chatanacho chatinotaura isisi option B plus. Ndechekuti mai vanobva vatoiswa pa treatment yema antiretrovirals for life kuti HIV virus iri muropa mavo idzikire isaende kumwana. Saka zvinokwanisika kuti mai ava musikana uyu atobereka mwana ari HIV negative.
Mukoma Emmanuel, minoti manzwisisa here zvataurwa naDr. Mushavi?
Aiwa, tinotenda nemashoko akanaka mazvita.
Aiwa, tinotenda kuti womapinda muchirongwa chedu. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tovamanheru moone zuva rakanaka iko.
Tatisina kubvunza kuti muri kupi. Kwamutare.
Yes, I'm in Mtare.
Ah, all right. No, thank you so, so much for contributing. PJ, we heard there from Emmanuel in Mutare, who was asking about, you know, the discontent couple issue, to say that can someone who's one partner who's HIV negative with the other one HIV positive give birth to a child that's HIV negative? And Dr. Mushavi, they explained to him that, yes, it is possible if they are put on treatment.
Yes.
So go ahead.
Yeah. Ubebuzile lapha umlaleli wethu oke wasithinta ngocingo ukuthi kunyenzakala na ukuthi sithi owesilisa o-HIV negative abe lo nkosikazi wakhe kumbe la athandana laye o-HIV positive ukuthi bangaba lengane na engaphuma khona lapho engazalwa iyona i-HIV negative. U-Dr. Mashavi lapha ubephendule sithi na iye kuyenzakala nxa kuyukuthi kuyabe kuthethwe amanyathelo ukuthi umama abe lokuphatheka okukhulu ngokuthi uyabe natha amaphilisi akhe abe lokuzivikela ezintweni eziningi-ningi. Ikanti-ke lo mbuzo I think ngizawethulela komunye ohloniphekayo osekhona ecingweni ozasiphathisa lathi kuhlelo khona lapha laye oyingcwethi ngoba engumongikazi. Siyakwamukela nkosikazi kumbe nkosazana Tsonare.
Siyabonga mama.
Ye, wena ungumongikazi njalo ke usuke waphatha kumbe wasebenza lalabo omama abaphila legciwane. Ulubona kuludubo olunganani emhlobolweni lapho osebenzela khona?
Kuludubo sibili kodwa athi olumangalisayo ngenxa yakhona lokhu ukuthi oke kwakhulunywa ngosikhulumeli okokuthi sesi lezi nhlelo eziningi-ningi ezithiyeneyo ezincedisa ukuthi umama ozithweleyo anganiki umntanakhe igcikwane le-HIV ngesikhathi yena ezithwele kumbe emunyisa kumbe ngesikhathi ebeletha.
Kuyenzakala na ukuthi kube labathandanayo kumbe abachadile omunye e-HIV positive omunye e-negative kodwa bahlalisane sibili kuhle bahlele imuli zabo?
Kuyenzakala ngenxa yokuthi sokule izinto eziningi esizenzayo okunjengokwe-viral load testing ukuthi sebesikhangela lona igcikwane ukuthi linganani emuntwini lokumnika la mapilisi okuthiwa yi-ati. Nxa simnika i-ati kuyehlisa inani legcikwane emzimbeni walowo abe etholakale ele-HIV. Njalo siyakhuthaza futhi ukuthi laba ababili basebenzise amakhondomu ukwenzela ukuthi lowo legcikwane le-HIV angatheleli omunye. But lukhona futhi uhlelo osoluza introduce uthiwa yi-pre-AIDS treatment okutho ukuthi lowo ongelagcikwane ehlala lo muntu olegcikwane laye uyanikwa ukuthi anathe amapilisi lawa ukuthi mhlawumbe lo ebengamthelela yena nxa ukuthi uyanathi amapilisi lawa angatholi igciwane le-HIV.
Ye, mkuthazo bani ongayipha kubomama ikakhulu nxa kuyukuthi uyabe ehlela imuli yakhe?
Engakukhuthaza omama yikho khona lokuthi nxa uhlela imuli ungagxaki uzenzele wedwa isakhulu nxa sikhangele iindaba zona lezi ze-HIV. Kobe kumele ahambe kumongikazi kumbe ahambe kudokotela wakhe. Njengoba ngithile ekuqaleni sokukhona ukuthi kuhlolwe igcikwane le-HIV sisebenzisa wona lawo amathesti othiwa ngama-viral load testing. Singahlola sikhangela igcikwane le-HIV then sesimtshela umuntu lwana ukuthi hayi wena ungaba lo mntwana kathesi ngenxa yokuthi igciwa le-HIV vele selililutshwane emzimbani wakho lema-chansi zokuthi uthelele umntwana vele asephansi kakhulu kanje.
Nxa sikhangele generally ungathi istigma lokho ikhona na leko kuseseludubo?
Hayi, sesikhangele nje kwele Zimbabwe singathi akusekho kangako ngenxa yokuthi abantu abaselandawo bakhuluma nje wafica abantu bezinathela amapilisi besezindaweni ezishiyeneyo nabaphela le gcikwane vele bazikhulumele ukuthi baphela le gcikwane lakhona lokhu kunje ukuthi sokwayenziwa kwajayeleka nje indaba ze-H I V akusafana ndakudala phana ukuthi kwakufihlwa kungamelanga ukuthi abantu vele kukhulunywa ngayo i-H I V sokuthini nje.
Hayi, nza kuthi ubambe khonapho ecingweni usiphathise kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Siyabonga ngesikhathi sakho osinike sona. Marvelous. I was talking to Miss Tsonare. She's a nurse and she has experienced, she has worked with people that live with HIV. And I was posing those questions like stigma. Is it still a problem? And she says, in Zimbabwe these days, you find that even at funerals, people are just talking about it. They are taking their medication and it's no longer such an issue.
That's very encouraging there, PJ. On that note, I think let's go to Mrs. Tariro Makanga. Chikumbirike, we haven't forgotten about you, if you're still on the line. Hello.
Yes, I'm still here.
You spoke about at today's event, you said that there were people that are living with HIV AIDS who were also expressing some of the challenges that they are facing. Maybe take us through some of those challenges, because we're trying to get Anna Sango, who herself is living with HIV and AIDS, and she's an AIDS activist, but the phones are not, you know, really working. But for now, maybe just take us through some of those challenges that you heard people expressing at today's event.
Okay, thank you very much. We had testimonials from people living with HIV, and key issues that they talked about was the issue of stigma. Mm-hmm. I think for every person living with HIV, as much as a country, we threw the stigma index, which was done for the last 2 years, it's still showing that in some communities, stigma is prevalent.
Mm-hmm.
And the people living with HIV were alluding to the challenges of stigma and really encouraging everyone to say, let's do away with stigma. We had one adolescent who was sharing a story. And for her, she was saying, I did not choose HIV, but HIV chose me. Because she was born with HIV. Her parents are both late. And for her, just going into school, everybody just looking at her, and we know it is a stigma, and adolescents, them taking ARVs, those are quite challenging for them. So for that adolescent, and I feel she was speaking on behalf of other adolescents as well, those are quite pertinent issues that they were expressing. Then we also had the chairperson of ZNNP Plus, who really spoke representing all the people living with HIV. So the issues that they were raising were mainly issues to do with the availability of treatment. Where, yes, treatment is available, but they are addressing it. But we know poverty levels in Zimbabwe. It's a bit challenging. So they were also appealing to the government, appealing even to the donors to ensure that at least we also look at their own welfare to ensure that if we are saying we want to get to zero, that said we are going to close it. We need to make sure that there are no new HIV infections. When we are looking at young people in tertiary institutions, because of the challenges that are there as well, some young people are also forced into sex work because they are looking at resources to augment whatever their living conditions. So those issues were coming out from people living with HIV. So the general appeal is, if we are going to say we are going to get to zero, yes, we are talking about 90 by 90 by 90. For us to get to that, at least let's make sure that all our interventions are supported. And when we are saying they are supported, they need to receive the support from the government, which is doing all it can to ensure that it does support We know that Zimbabwe are in the SADC region with our AIDS levy. We are actually a good practice that other countries are learning from. Mm-hmm. But at the same time, we can't say we have reached it. We still need to continue working hard, still need to continue putting in resources. So that message kept on coming from people living with HIV. Mm-hmm. And I think from the speech that we heard from the vice president, the government is committed to ensure that, yes, as a country, we meet those targets.
Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you there, Ms. Tariro Makanga Chikumbirike. Maybe, PJ, let's just greet our guest, Anna Sango. She just joined us because my phone's in Zimbabwe. And I said, what did say? Tunokuchinga miza ipachirongwa, Anna Sango. Hello? And is you... Anna Sango Muripo Ire pa Narab. Muzare Anna Sango. PJ, phone is a losing and gets routine and say Tombo Zukira Kwaud.
Nizwe Utariro Makanga Lapa Kuluma Muguti Kusagulaba Ukulaba Nyaga tebe Kuluma Mkosino o Alamslanji o enzelo ez ngase kwekwe o yo mkoso omkhulu welizwe lonke okatugoqela abantu akade bevele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezisebenza lalabo abaphila legciwane kube leziphathamandla njalo ezivele kuhulumende ezogatsha lwezempilakahle. Ubekhuluma lapha ngokuthi so bekulabantu akade bekhuluma ngehlupho abadibana lazo labo abaphila legciwane, wakhuluma waphatha udaba lolo olwabasakhulayo asebekhulile labo asebeqalisa ukuya ecansini ukuthi labo enxenye bayekwenda, ikanti ke bona bavele bazelwe lalo, ayisikho ukuthi bathelelwa ngokwenza kwabo kodwa kuvelela ebazalini. Ngizabuyela ke kunkosazana Nare ukuthi ngithi ngibuze ukuthi lolu ludubo olungakanani ngasemhlobolweni lapho osebenzela khona labo abantwana abavele abazalwa belalo igciwane, ayisiwo mlando wabo ukuthi babelalo leli gciwane. Basebenza njani, bakhula njani, inhlupho bani abadibana lazo nxa selibakhangela sebephenduka ngasesibhedlela kumbe emaklinika ukuthi bazothola uncedo lokusizwa?
Abantwana laba bakhona sibizi emhlubulweni lapho engisebenzela khona. Abaningi banatha amapilisi but abaningi bakhona ngananzelela baqalisa bebancane bengakabi kwazi. Kodwa sile minyaka yokuthi ngeminyaka engaka kuyabe sekumele umntwana lihlale la ephansi limkhasisile. So kulalaba abafundiswayo ngokukhawunsela bahlala phansi laba belokhu bemkhawunsela labazali bakhe bekhawunsela bendawonye kumbe laba abamgcinileyo. Ukuthi nanxa esekhula laphana enelise ukuthi ayamukele ukuthi uyisimo esinjani. Kube sekufonywa futhi okuthiwa ngama-peer groups ababe abantwana esibananzelelayo ukuthi hhayi laba abantwana ngabantwana asebeyamukele isimo asebeyiso sona. Ngokunjalo ama-peer groups lawa siyarefeya laba abanye abantwana ababefuna ukuthi bayephathiseka kakhulu ngokuthi labo banelise ukwamukela isimo sabo. Bakhona bayakhula futhi benza kahle abaningi bakhona. Laba abangenzi kahle labo bayalandelelwa ukuthi sibone ukuthi kanti singabancedisa njani. Yikho ngikhuluma ukuthi sesifomela amabhokisana lawo othiwa ngama-peer groups.
Ye, kuba lula nxa besitsho ukuthi atshele umyeni wakhe ukuthi yena uyisima kanjani?
Esikhathini esiningi akukho akubi lula kodwa bayafundiswa lokhu kulandelana bekukhulunywa ngakho ngoba kumele sibalungiselele ngoba siyakwazi ukuthi vele kuza kwenzakala akula ngendlela ongasezokwenzakala. Kodwa kungabi lula kunjalo siyamekhwipha umntwana ukuthi enelise ukuthi akhulume lo myeni wakhe babuye bazothesta. Njengoba ngithile ekuqaleni ukuthi zikhona iy'ndlela zokuthi abantu ababili bangaphila omunye elegcikwane omunye engelalo igcikwane. Konke khona lokhu siyakukhuthaza, konke khona lokhu siyabafundisa sisenzela ukuthi angathi esephambili laphana ahlangane lengozi yokuthi usethelele omunye wakhe igcikwane yena obe ebesazi ukuthi uyisimo esinjani.
Yeah. I was talking about I was asking questions about those youths now who have come sexually active, mm-hmm. that are at the age of marriage, is it easy for them that were born with HIV?
Mm-hmm.
It's not their fault that they contracted this disease, but how are they faring
mm-hmm.
in the world out there? As I heard from Tariro, that there was the one testimonial from one youth who was saying, it's not my fault.
Mm.
I didn't choose AIDS.
Mm-hmm.
This is the question that I'm going to pose to Tariro as well.
I think before we go to Tariro, let's go back to the doctor.
Okay.
Because
we can still pose the same question.
Would like Ms. Dr. Angela Mushavi to come in, because there are actually people that are writing in as we speak, because we are live streaming, to say, you know, the question that PJ is posing, that what happens now with the children that were born with HIV and that are now adolescent?
Mm-hmm.
How, you know, how should parents be treating them, or even relatives, because most of their parents actually possibly died by now? What's your take on the adolescents living with HIV AIDS? Dr. Mushavi, if you're still on the line. Hello? I'm not sure if Dr. Mushavi, if you're still on the line. I think, I don't know. I can hear something, but Dr. Mushavi, is possibly we've lost you. I don't know if Tariro Makanga, if you're still on the line.
Yes, I'm here.
Ah, so it's your day today. Because I was going to pose... Okay, maybe before we take you, Tariro, I understand that we had actually been trying to get hold of Anna Sango. If we can bring her on quickly before I go back to you. Mushare Anna Sango, muripo here parunare. Hello.
Magani.
Aiwa, tiripo, tino kuchinga miza iros, varinore International World AIDS Day.
Thank you.
Ehe. Tringatanga tiri kutaura isu nyaya yevana maadolescents anozvarwa iwo ane HIV. Asi tisati taenda ikoko, mombotipo nhoroondo yeupenyu hwenyu imimi. Ndinoziva kuti muri kurarama neHIV asi mune vana 2 vari pari zvino vari HIV negative. Mombotipo nhoroondo yeupenyu hwenyu. Pamwe mungashingisawo mamwe madzimai akateerera.
Chokwadi.
Alright. I think kurarama neuchachona kunoda kuti munhu iwe uzvizivire wega zvauri kuda kuti muupenyu hwako muve nazvo, zvakanaka zvauri kuda kuti zviuye muupenyu hwako. Ndiona senge decision yekuaccepta status yako inotangira pauri iwe munhu. Pasati papinda support yevanhu, unofanirwa iwe kusvika panguva yekuti unogamuchira chimiro chauri ende ugobva watarisa kuti iwo wakatarisira chimu upenyu. Ini ndine vana 2 vari negative through PMTCT, just because ndakatsvagawo ruzivo ndikazama kutsvagawo mazano ekuti inini muupenyu ndingazvibatsira sei. Saka ndoona senge chinhu chakakosha, especially kumayouth, kuti tive tisangomirira kuti ruzivo rutivinge, asi ngativei tinotsvagawo ruzivo ende uye tive vanhu vanokwanisa kubatsirika kana vanhu vachida kutibatsira. And zvinova izvi kana tava vanhu vadi vakwanisa kuti vagamuchire mastatus edu kana kuti chimiro chatinenge takaita neutachiona. Ndinoona senge nyaya yacho inoda kuti hazvisi nyore hazvo, and hazvisi zvinhu zvinoitika ne-one day, but chinhu chekuti unofanira kuti uzvipe nguva yekugamuchira zvauri nekutarisira kuti iwe tariro yako nemudiriro yako uri kuda kuti ive yakamira sei. Zvinokwanisa kuti zvizokugaidha kuti uve neconfidence yaunenge wawinayo muupenyu hwako.
Asi zvanga zviri nyore here kuti musvike pachidanho icho chekuti mubude pachena muchitaura mamiriro akaita zvinhu? Ndinoziva kuti takakuonai kunoku kuAIDS conference ya2012, kana ndichinyatsorangarira, muchitaura pamberi pevanhu vakuru, murimi mumwe wemamain speakers aivepo. Asi kuzosvika pachinhano ichocho zvanga zviri nyore here?
Hazvisi nyore. Sekutaura kwandaita, zvinhu zvinoda kuti iwewe munhu utange wasvika pakuita decision, kana kuti usvike pakuita choice iwewe yekuti iwewe sezva wabatwa uine utachiwana uri munhu, chii chauri kuda kuita. Inini ndakazviudza muupenyu ndikati, inini chandikuda kuti ndiite ndechekuti ndibatsirewo vamwe vasikana vechidiki, kana vamwewo vana kana vakomana vechidiki, kuti vave neruzivo nezveutachiwana. Ini nokuda kwokuti ne ndina kuwana ruzivo nezvazvo ndichikura, asi ndakabva ndaona kuti zvakakosha kuti inini ndizivise vamwe. And it was a bold decision yekuti inini ndive ndinobuda pachena nestatus yangu, asi ndandakatarisira kuti vangani vandichakwanisa kuti ndibatsire nokuvapawo tariro kana vakaonawo umwewo achitaura kuti ari kurarama neutachiona uye ari kurarama sei ndakatarisira kuva chimu upenyu hwake.
Kana pane vamwe vakateerera vangada kuzobatsirwa nezvamuri kutaura izvi, vanokuwana ikupi?
Vanokwanisa kutiwana muno muZimbabwe. Ndishandira organization inonzi ICW, International Community of Women Living with HIV. Vanokwanisa uyezve kundibatawo paemail anasango@gmail.com, ana with an H, sango sango. Uyezve kana kundibata parunhare, vanokwanisa kuwanawo runhare rwangu kubva kwamuri.
Aiwa, tinotenda. Sisi ana mombobata makadaro, PJ ada kuti mombokuluma nekuti ndinoziva kuti uyakuluma.
Siyawamukela uhlelo lwethu, njalo siyabonga ngesikhathi osinike sona ukuthi ukhulume lawe ngempilo yakho, njalo siyakutshayela ihlombe ukuthi awulesibindi ngempela. Ungumama olesibindi. Ungathi nje ngamafitshane awuthi kamfu kamfu ngempilo yakho ukuze ufike lapho ukhona lamhlanje, ukuthi uphume emphakathini ukhuluma ukuthi hayi mina ngingumuntu ophila legciwane njalo ngiyaziqhenya ngakho, sube labantwana abaze bababili.
Kulungile, ngiyalibingelela lonke. Mina ngaqathi ukuba kwazi ukuthi ngindegciwane ngineminyaka eyi-20. Ngabe ngibopha isivumelano sami ukuthi khona mina ngifuna ukuthi ngisize abanye labo abantwana abancane kumbe amankazana amancane lawo ukuthi bakwanise ukuba lolwazi. Njengoba mina ngangakwanisanga ukuthi ngithole ulwazi oluningi mayelana le-HIV, ngazinikela mina ukuthi khona nxa ngifuna ukuthi ngisize abanye kumele labo bakwanise ukubona i-role model yimi. So mina ngabe ngizinikela ukuthi mina ngizakhuluma nge-status yami, ngiyabikele i-status yami, ngikhangelele ukuthi mina empilweni ngifuna ukuthi achieve izinto ezingakanani. Khonokho yikho kwaba yikho okwangiphusha ukuthi ngibe ngumuntu enginguye kathesi. And then lakho khonokho ngokuthola ulwazi, ngokuthola lakho i-support ekuvela ebantwini nama-organization ezisebenza lawo, ngakwanisa ukuthi nami ngibe kwazi ukuthi ngiyakwanisa ukuzala abantu abami abangelagciwane, lakanye ngaba nabantu abami kathesi abangelagciwane, ngokuthi nami ngadinga ulwazi. Ngikhuthaza ukuthi abantwana abancane kumbe osisi abasakhulayo kabathandi ukuthi badinge ulwazi, bangameleli ukuthi ulwazi lubalande, kodwa kababe ngabantu abadinga ulwazi ngempilo zabo. And kuqakathekile nxa singabantu abancane ukuthi sihlale sinanzelela, sinakekela impilo zethu lempilakahle zethu.
Yiziphi-ke inhlelo ezakuncedayo ukuthi uzube labantu abakho baphume bonke be-negative?
Mina nganceda luhlelo olwe-PMTCT, Prevention of Mother to Child Transmission, ekhokhelwa yi-Ministry of Health yethu yalapha eZimbabwe. And ngakwanisa ukuthi ngizala abantu abami ngokukwanisa ukuthola ulwazi olugcweleyo. Ngakwanisa futhi ukuthi nxa ngingazwisisa ulutho ngayinamandla okuthi ngibe ngibuza onesi bami ukuthi kathi lapha kuhamba njani, kathi lapha kuhamba njani, ukuthi ngibe kwazi. Ngakwanisa futhi ukuthi ngincediswe ngama-organization amanye amelo mama abaphila ngegciwane njengayinale engiyisebenzelayo o-ICW, ukuthi ngihlale nami ngilo lwazi. Nxa ulwazi lutshintshatshintsha ngokuya kathi lami ngihlale ngilolwazi olu-updated mayelana le-HIV. So lokhu konke yizinto ezakwanisa ukuthi zingincedise mina empilweni yami.
Very inspiring there, Anna Sango. Maybe just give us briefly in English, just in case there are some people listening out there, what you went through. It was very brave of you to come out and say, I'm living with HIV, and right now I would like to have children, and your children are negative. Take us through in brief what your story is all about.
Yes, thank you so much. For me, it was making a bold decision and a choice to actually say, in life, this has become my predicament, but I do not want it to end there. I don't want HIV to define me as a person. I need to define my status. So in order for me to define my status, I need to also have impact on other people's lives. Just because I didn't have the opportunity to get the knowledge that I needed before I contracted HIV didn't mean that I shouldn't also give other people knowledge. So for me, it was a bold decision and a bold step to say, if I'm going to help fellow young women or other young people that are going through the phases of adolescence and young adulthood, not contract HIV throughout their adulthood, I need to speak out about my status, because we all know that sometimes it's easier when you actually see someone who's living with HIV telling you that in life you can still make it even after your diagnosis, you can still achieve your dreams and you can still achieve the goals that you want. It becomes easier for you also to have hope as a young person who is living with HIV. So for me, that was easier for me to do that. It really wasn't a very sweet journey, but I think it was also not an event. It was a process, and the process that is still ongoing in my life. And I was also in a position whereby I sought knowledge. Mm-hmm. I think as young people, we should not always wait for knowledge to come to us, but we should always have that proactiveness and that need to always acquire knowledge pertaining to our health and well-being.
Mm. Thank you so much there, Anna Sango. If you can just hold on. PJ, let's just acknowledge some of the people that are actually live streaming with us right now, and some people that actually sent in messages through our Facebook pages. I have here with me a few messages from our Shona Facebook page. Maybe let me just take a few and maybe you can read one or two. There's James Rupia. Arikuti maonero angu ndiye kuti chwereichi. Chaka, chinofanira kutaurwa pamisangano, pamitambo, muzvikoro kana mumachechi. Uye zvenzvimbo dzinoitwa zveHIV testing ngadzinge dzakawanda. Paitwa kuti kana kuti dzidziso ngaiwande. Ndokutaura kuri kuita mukoma James Rupia. Wombotorawo Sisi Lillian Kambeza mino kana uri kuvaona ipapo PJ.
Varuti Sisi Lillian varuti dzidzisai vanhu nezvechirwere ichi kumachechi, taurai pese pese pane ungano wevanhu. Taurai nezvayo. Chinova chinhu chinotsigirwa zvekare nemumwe wandaona ari kutaurawo nezvemachechi futi James Rupia ari kutaurawo zvekare kuti izvozvo ngazvidzidziswe kana kumachechi.
Aiwa, pakanaka PJ. Tina Sisi Geli vari ku South Africa, nguva yedu ndo yakuda kudyana nasi. Hatingavasiye nekuti nasi tine vakawanda vari panapa. Vanyarikani vedu vari kuva neruzivo rwakawanda chaizvo. Takunzwa mwana ari kuchema. Ndimere Sisi Geli.
Ndongo ndini Sisi Geli ndiri ku South Africa.
Tipewo mafungiro enyu nenyaya yatiri kutaura iyi ye-World Day nhasi uyezve nekurarama kuri kuita madzimai panyaya iyoyo yeutachiwana HIV AIDS. Taura enyu.
Ini ndinoti hazvina basa tiri kunyika ipi, everywhere kunyika kwaunenge uri, wedha uri kuamerica, wedha uri kuzimbabwe, wedha uri South Africa, vanhu ngavazvibate. Hazvina kuti basa rekuti uri muchechi kana kuti uri pai, uri ticha kana kuti uri chii, munhu wese ngaazvibate.
Aiwa, tavanzwa nabudzi kana kuti ndisisi vari kutaura uku.
Tavanzwa.
Uyu ndiye mwana wangu ari kutaura uyu.
Anonzani?
Anonzi Kwini kana kuti Tafadzwa.
Aiwa, tofarisa Kwini kana kuti Tafadzwa. Tinokutenda isisi Geli kuti mapinda pachirongwa chedu.
Aiwa, ndinotenda nemiyo, muve nehope dzakanaka.
Musanete, mugare muchifona vhiki nevhiki.
Alright, saka ndozozvinzwa sei?
Munoenda paFacebook page yedu yeVOA Shona kana kuti VOA Ndebele. Mukaklika pakanzi like ipapo munobva mazviona muchizvinzwazve. Dai tanga tine picture yenyu.
Mozonitekisira message ndozozviita izvozvo izvi muchingopedza kutaura neni.
Alright, muve neusiku hwakanaka PJ. We heard there from Geli. She's very excited. She would like to hear herself, you know, with her contribution. She's saying, you know, people just have to be vigilant and not be promiscuous.
Yes.
That's really her message.
Even those that are in the churches, because some people actually hide behind the churches.
Yes, but PJ, time is not on our side. I think we have to really wrap it up. And maybe if we can just hear from our guest, Tariro Makanga, since you've been so patient and you've been with us for the past hour, you can just give us the closing remark on today's World AIDS. Just tell us the theme and what you think going forward.
Going forward, we are saying closing the tap on new HIV infections. And then my message to every Zimbabwean is you and I, we have a critical role to play. So what you need to ask yourself is, what role am I playing?
Perfect. Yeah. Thank you so much. There we heard from Tariro Makanga Chikumbirike from SAFAIDS. We heard also from Anna Sango, who's an HIV AIDS activist. And we will not forget Dr. Angela Mushavi, who is with the Ministry of Health and Child Welfare. And PJ, we had another guest.
Njalo Utsonare. Unkosazana Tsonare, osiphathisileyo kakhulu yena ke ungumongikazi esabelweni seMandebeleni.
And all our valued contributors who contributed tonight, thank you so much and have a happy World AIDS Day. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. Join us again next week.
Mina Praxitis Jeremiah, libe lobuthongo obuhle, sidibane ngeviki elizayo. Sikhathi sinye.